manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumi guru 25 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvirango zvakaitwa nenyika dzokumadekero idzi ngazviende zviende zviende zvikwenda.
Vanhu vashoma pane vanga vakatarisirwa voratidzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika zvibviswe.
Zuva ranhasi taitirwa zvakanaka nekuti izwa rataka takatarisa kuti radze mudikani wedu mushure kwekuti siya zvinorwadza.
Vatafadzwa Hilton Tamangani ava vanonzi vakati vakafira mberi nemapurisa muHarare voradzikwa kwamurehwa. Gurukota rezvedzidzo rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanasikana vasati vabva zera vosiyira chikoro panzira nenyaya yekuita pamuviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vafora muHarare nhasi vachitsoropodza zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari muZANU-PF nenyika dziri muEuropean Union pamwe neAmerica vachiti zvakonzera kuti ruzhinji rweZimbabwe rutambudzike. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Zvuru zvevanhu zvaungana paFreedom Square muHarare zvikatanga kufora zvakananga kunhandare National Sports Stadium zvichimba zvakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza kudzikwa kwakaitwa zvirango. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi masanctions auraya upfumi, mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa ndivo vatungamira vanhu vange vachifora ava nemamwe makurukota ehurumende. Vashitaura kuvanhu ava mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvirango zvakafanana negomarara riri kudya upfumi hwenyika. VaMnangagwa vati zvirango izvi zviri kunze kwemutemo uye zvinofanira kubviswa nechimbi chimbi vachitiwo sehurumende vari kuvandudza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeupfumi zvematongerwo enyika pamwe nekuti munyika mugare muine runyararo uye kodzero dzevanhu dzichichengetedzwa.
Zvirango zvakaitwa nenyika dzokumadekero idzi ngazviende zviende zviende zvibvenda ngazvibviswe zvigobviswa zvigobviswa. Hatizvidi hatizvidi hatizvidi.
Vati vari kufara kuti zvirango zvavanoti vakatemerwa neEU zvatanga kubviswa kuburikidza nenhaurirano dzavari kuita. Vati nyika yakatemerwa zvirango mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Vati kutemerwa kwavakaitwa zvirango kuri kukonzerawo kuti nyika isawa nezvikwereti kubva kumasangano anokweretesa mari akaita seIMF neWorld Bank nemamwe. Mumwe wavanga vachiratidzira ava amai Gladys Magrazi vati vanogara kuHarare South vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
Tese tarwadziwa, hakuna asisina kurwadziwa. Kana chakaitwa nedzimwe nyika ngaabviswe tigoitirwawo zvakanaka munyika yedu tigoraramawo zvakanaka tigoendawo kuchikoro tigoendesawo vana vedu kuchikoro semaendeserwo atakaitwawo isusu.
Vagabri uchidarikire, au vangawaripo pakuratidzira uku, vati kushaikwa kwa mabasa munyika, kuru kukonziru wane kufarwa kwa kaitu kwa maindustri, shichitele rakutemiru kwa kaitu kwa nyika zirango ne Amerika ne European Union.
Masanche nda chamade, kati chibisiru wao, tichira ramo generation ya kati sunungu kira, tichigona uku tichichenge.
Gurukota rezve utano, vao bedaya moyo, au vangavari mungu wavaratidziri ava, vao za Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa nyika, ndizvo zviri kukonzera kuti hurumende itadze kubhadhara vana chiremba, au vari kuramwa mabasa.
Ina handisikungotaura kuti masanctions anopa nzara chete. Waita nzara uchafa, washaya mishonga uchafa, washaya mishina inoshandiswa mumabasa muzvipatara. Vanhu vanofa.
Zvichakadai, vemamwe mapato anopikisa vari kuita nharurano navamunangagwa muchironga chePollard vange varipo pachiitiko chanhasi vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Mutungamiriri webato reNational Constitutional Assembly, Valavimore Maduku, vati kunyange hazvo vachida kuti zvirango izvi zvibviswe, pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa nehurumende kuti zvinhu zvose zvifambe zvakanaka munyika.
Saka ini ndiri pano neNCA tiri pano, tingori pano pakushuva kuti iri nderimwe rematambudziko edu. Azvitauri kuti kana munhu ari panapa nhasi ari kuti uori hwakanaka, ari kuti kusatongwa zvakanaka kwakanaka, ari kuti maelections ngaabiridzirwe, kwete.
Munyori mukurumboka revechidiki muzanu PF vaLouis Matutu vati hazvishamise kuti utungamiriri weMDC hauna kuuya kuchiitiko chanhasi, vachivapomera mhosva yekukurudzira nyika dzekumavirira kuti dzitemere Zimbabwe zvirango zveupfumi.
Uye vane nyadzi kuti havangavi pachena kudai vakasangana nevanhu veZimbabwe vanoziva kuti matambudziko avo ari kubva kwavari.
Asi mutauriri wavachamisa vankululeko Svanda vati hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti zvirango izvi zvibviswe.
Kana vachitadza ngavataure, vachamisa havatadzi kutora nyika. Ngavabude nhasi vamunangagwa, ngavabude nhasi kuchigaro voti kuna vachamisa, torai apa mumbomhanya tione kuti muchanetswa nemasanctions.
Hurumende yeZimbabwe inoti upfumi huri kuwira pasi nekuda kwezvirango izvi, asi veEU neAmerica vanoti Zimbabwe inofanira kuvandudza nyaya dzematongerwo enyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu kuti zvirango izvi zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinopikisa reMDC raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti harinei nekufora kwaita vanhu nhasi, richiti uku kufora kupedzera hoko padehwe retsinde. Bato iri rinoti chiri kupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama inyaya yekutadza kutonga, kubirira sarudzo, kutyora kodzero dzevanhu uye uori unotyisa. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko padandemutande reTwitter uchiti zvirango handizvo zvauraya nyika asi kuti uori. Semuyanzaniso muzinda uyu wati pane mari yemangoda inosvika mamiriyoni 10 yakanyangarika, ukapawo muenzaniso wekuti mari inosvika mamiriyoni mazana masere emadhora nemakumi mana yemadhora yeCommand Agriculture yakanyangarika. Kunyanzvi dzinotiwo nenyaya dzezvirango izvi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nekuzvidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vebato rezano PF vanoti vanhu vatambura uye kutambura uku kuchawedzera kana zvirango izvi zvikasabviswa.
Tava kunge nyika iri muhondo, tava kunge tafanana nemisiria asi hatisi muhondo. Izvi zviri kuda kuti hazvisi zvega zviri kuitika, izvi ndezvekuda kuti Zimbabwe kana kuti bato riri kutongaridze.
Vaparadza vanoti kunyange hazvo hurumende iri kutaura nenyika dzakaisa zvirango izvi, pane urongwa kuti nyika ifambire mberi kana zvirango izvi zvikasabviswa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti ichokwadi kuti zvirango izvi zvakanganisa upfumi zvekuti nyika ingadai yave pane chimwe chinano dai pasina zvirango izvi. Asi vanotiwo utongi husina kunaka ndihwo hwakaunza zvirango izvi, uye kana zvikabviswa upfumi hahunaki kana paine utongi hwakaipa. Vamanyanya vanoti hurumende haifaniri kungochema nenyaya zvirango vachiti zvirango izvi zvaifanira kupa hurumende mukana wekutsvaga dzimwe nzira dzeraramo sezvakaitwa nehurumende yava Ian Smith iyo yaitove nezvirango zvakaoma zveUnited Nations.
It's not so much about ku expecta nyika dzese kuti dziite kind heart, dziite nerudo neni dzobvisa masanga. It's also a policy challenge kuti imimi mukaona muri pakati pemachallenge, how do you beat them?
Sachigaro vesangano reZimbabwe National Editors Forum vadhumisani muleya vanobvumirana vamanyanya vachiti kunyange zvirango zvikabviswa nyika haina kwainoenda nekuti vatungamiriri vari kutadza kutonga.
Infrastructure yakato collapse muZimbabwe, tikatarisa marodzi, tikatarisa infrastructure mvura, tikatarisa magetsi, tikatarisa zvikoro, zvipatara, zvese zvakato collapse. Kukollapse inyaya yekuti government yava mugabe kutanga, izvino government yava munangagwa, vari kutadza kushandisa maresources, mapublic resources kuita zvinhu zvinoenderana nevanhu nezvipo zvevanhu, especially kana tichitarisa infrastructure neservices, social service delivery.
Vamanyanya vanoti chinodiwa chete utongi hwakajeka nekuchena.
Hapana kwatinoenda kana tinogadzirisa nyaya yepolitical governance yedu nema management systems anotera pasipazvo. Hapana kwatiri kuenda mazvona nokuti kuti vanhu vasapoti government izvo zvinonetsa unozoti ine mhaka iyi havagoni kuvasapota nokuti vamwe vari kutosvika kuti kana kuti tisapotane navo vanotibira zvinhu zvokuti vanotiitira zvokuti tenda inopesera yatogwana ningi.
Munyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Gladys Chachwayo vaudza Studio 7 kuti kunze kwezvirango zvekunze ZANU-PF inofanirawo kubvisa zvirango zvayakatemera vana veZimbabwe nekutadza kutungamira nyika.
Vanofanira kuita serious nekubvisa masanctions avakaisa pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe. Ndo zvaita kuti tive nemasanctions anobva kune dzimwe nyika nekuti dzimwe nyika dzinewo mitemo yadzo yadzinayo maringe nekuti vanodyidzana sei nedzimwe nyika, nyaya dzemahuman rights, nyaya dzecorruption, nyaya dzegood governance.
Asi rimwe gweta rinombomirira vamunangagwa vatinomudaishe chinyoka vanoenhengo yeZANU-PF vanoti zvirango zvauraya nyika.
America inoda nyika yedu kuti ishandise somuenzaniso wokuti zvinhu zvatichaita izvi kwose kunenyika kuri kuurawa vanhu nehurumende dzeko kunodini hazvingotauri zvezvirango zvemasanction. Kuno kuZimbabwe ndokwavanotaura votumira mumiririri wavo muno vane vaBrian Nichols vapedze mazuva nechishona nechishona vakudotaura vaNichols vachingotaura zvirango izvi zvazvinoita kana chaa chiri chokwadi vanorambirei kuzvibisa.
Mukuru wesangano reRevolutionary Research Institute vachenesani ndunga kwavanoti havaoni rubatsiro runobva kuSADC kunze kwekutaura chete.
SADC ikatitsigira inotitsigira nei sei nemastatements, saka inini handione SADC iine simba.
Vamuleya vanoti vatungamiri veSADC vanofanira kugara pasi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovaudza gwara rekufambisa nyika kwete kuvarega vachipinda mudondo sezvavari kuita.
Nyaya iri pano yekuti SADC vakatorasika zvisingaiti, instead kuti vagare pasi na vamunangagwa vati vamunangagwa mawina maelection ezvechikopokopo izvi, garai pasi na vachamisa nemamapartis mutaurirane mutsvage nzira yekuti mushande mese sezvo zvavamboitika anda vamugabe navatsvangira izvi. Ndio zvitori nani because maoptions ese hasi kushanda ndokuswera vanhu vachimhanya vachimacha. After that mutarise kuti after Friday masanctions matches handiti mutarise kuti Saturday morning reality inenge yadzoka, vanhu vasina magetsi vasina mvura hapana zvazvinobatsira.
Asi vaparadza vanoti Saturday iri kutotsigira Zimbabwe nekuti zvirango izvi zvave kubata-batawo nyika idzi.
Masanctions atinawo aya ari kuvakanganisawo ivo nekuti isu Zimbabwe ndo iri pakati pesati. Unoziva iwe kuti zvinhu zvinde kuDRC zvinde kuZambia zvibva kugungwa zvinopfuura neZimbabwe. Saka SADC yakaendesa resolution yayo iyoyo kuAU African Union, yakaendesa resolution yayo kuUnited Nations.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango neEuropean Union, America nedzimwe nyika dzemhiri kwemakungwa makore makumi maviri apfuura nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu kuita sarudzo dzisina kuchena nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vagari vemubulawayo vaungana munhandare yeWhite City Stadium kucherechedza urongwa hwekukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vauya kugungano iri vange vari vashoma pane vange vachitarisirwa. vakawanda vevanhu ava vange vari nhengo dzebato rezanu PF kusanganisira gurukota remudunhu reulawayo amai Judith Mube amai Angeline Masuku ava vakambove pachigaro chimwe chete navachinga Dube amai Mube ndivo vaverenga gwaro rakafanana neraverengwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachituko chimwe chete kuHarare Vamiriri vemasangano akasiyana siyana kusanganisira Idris Chaibu anoyesa chigaro weZimbabwe Congress of Students Union vapawo mashoko etsigiro pachiitiko ichi. Chaibu ati vadzidzi vari kuona nhamo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi uko ati kuri kukonzerwa nezvirango. Mumwe mugari amai Spilisi wemoyo avo vanorarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana vati vafara kuti gungano iri ravaunzira mukana wekuti zvinhu zvavo zvitengwe. Vati vanotsigira urongwa hwekuti zvirango zvibviswe vachiti zviri kuita kuti veruzhinji vatambure. Freedom Murechu uyo anove nhengo yeboka revechidiki rebato rezanu PF ati anoita zvezvicherwa akatiwo zvirango zvinoita kuti asawane mari yekunze yekutenga zvinhu zvaanoda semichina yekushandisa mubasa rake. Murechu aramba nyaya yekuti zvirango zvakaiswa nekuda kwekuti vamwe vatungamiri venyika vanotyora kodzero dzevanhu. Muzvina bhizimisi uye vari nhengo yezanu PF vaEliphas Mashava vati zvirango zviri kuita kuti vemabhizimisi neindastiri vashaye mari yekukwereta kumabhanga vakatiwo vanopokana nemaonero ekuti zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vanhu vashoma chete. Mutauriri webato reMDC mudunhu reulawayo vaswitha nchirowodza vati semaonero avo chirongwa cheanti sanctions campaign hachina zvachinobatsira uye chapedza mari yanga ichikwanisa kushandiswa pane zvimwe zvinhu zvakakosha. Izvi zvatsinirwawo nemutauriri webato rezapu vaipitule Mapusa avo vati kutadza kutonga kwebato rezanu PF ndiko kuri kukonzera matambudziko munyika kwete zvirango. Vamwe vazhinji muguta reulawayo vange vachiita mabasa avo semazuva ose zvisinei kuti zuva ranhasi range ratarwa sezuva rezororo. Kugwanda vanhu vashoma-shoma kunyanya vana vechikoro ndivo vakwanisa kuenda kupelandava stadium. Ndakamirira Studio 7 muulawayo ndini Taurisha.
Mutumbi wavatafadzwa Hilton Tamangani avakashaya svondo rapera vari kuHarare Remand Prison vachengetedzwa nhasi masikati kumusha kwavo kuchitowa 2 kwaMurehwa. Baba Muniki wavatafadzwa Tamangani vaModekai Tamangani vanoti basa rose rabatwa murunyararo uye inguva yavanga vakatarisira kuti varadzike mudikani wavo uyo vanoti akavasiya nenzira inorwadza. Vanoti veZimbabwe Prisons and Correctional Services vakabatsirawo mhuri netsagare hupfu pamwe nemafuta ekufambisa dzimotokari. Vatafadzwa Tamangani avo vairarama nekutengesera migwagwa yemuHarare vakasungwa pamwe chete nevamwe vavo gumi vachipomerwa mhosva yekurova mupurisa uye vakambopomerwawo mhosva yekuve nechekuita nemamwe maheremeti emapurisa ainzi akawanikwa mune chimwe chivakwa muHarare. Vatafadzwa Tamangani vasiya mwanakomana mumwe chete ane makore mapfumbamwe. Ngatinzwei hurukuro yataita nababa mudiki vavo.
Zuva ranhasi taitirwa zvakanaka nekuti izuva rataka takatarisa kuti radze mudikani wedu mushure kwekuti siya zvinorwadza. Pane nguva yaunotarisira kuti nguva yatasvika regai mwana achizorora nekuti he went through zvinorwadza uyezve nefamiri yanga yarwadzika zvakanyanya. Nekudaro patamuka nhasi tabva muHarare as early as 4 AM tikasvika kuno kumusha zvakanaka chimangwanani tangozorora nekuita breakfast tikava tapinda kutiitirwe service. Taita service after masemoni akati wandei anobva kushamaridza tafadzwa nehama neshamwari zvatiitira zvakanaka. Hatina kuona chatikanganisa nekuti shamwari dzake dzanga dziripo hakuna chimwe chatikanganisa mhepo yanga yakanaka. Nekudaro tinoda kungotenda kune vasanda nesu muzuva ranhasi neshamwari dzatafadzwa. Tamuradza zvakanaka tafadzwa masikati 2 o'clock tanga tapa final resting place yake. In brief tinoti tafadzwa zorora murugare Mwari vakuitire zvakanaka marwadzo ndinoimba anopera. Vana baba nana mai tinoda kutsvaka kunzorodzwa nekunyaradzwa nekuti tichiri kubaikana nelosi yatakaita pamwana wedu.
Tichitarisawo baba mashaikiro akaita mukoma tafadzwa munhu akashaya ari mumaoko eve mutemo pane zvavaitawo here kukubatsirai parufu apa?
vachigona kutibatsira shamwari dzakanaka vanga vari kuprisons. Chief Inspector kuprisons akagona kutibatsira tingati takawana 50 kg dzehupfu kubva kwavari. Tikawanawo zvakare fuel coupons dziri 20 liters dzavatibatsirawo nadzo kuti basikane pakufamba kwedu. Tikapa kutenda nekuti isu tinokera shoko raMwari rinoti panochema vamwe chemai, pamwe chete nawo pane mafaro fare nawo. Vanobata maoko tinovagashira saizvozvo, tatambira chipo ichi sekubata kwavo maoko sevanhu vakanga vainaye panoshaika mwana kunyange under what sort of circumstances.
Tichienda mberi, pane urongwa hwamuri kuita here semhuri hunozotsvagawo kuti munyaradzwe nezvakaitika izvi?
Iko zvino semhuri hatisati tagara pasi kuti tione kuti tinoenda nekupi. Kana zvichazoitwa tichagara, asi hatina so far chatingagone kutaura papublic kuti tinoda kuita zvakati. Asi kungoti marwadzo acho aripo, kana waitirwa chakadai zvinongorwadza semhuri.
Vanga vari vaModekai Tamangani vanove baba mudiki vavatafadzwa Hilton Tamangani vari parunhare kuchitova kwamurehwa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemudunhu rePuntland muSomalia vanoti mabhambo emuchadenga anofungidzirwa kuti akandwa nendege dzehondo dzemauto yeAmerica arova kamba yechikwata cheIslamic State chiri mudunhu iri. Rufu rwekuchema vaive nhengo yedare reparamende muAmerica vaElijah Cummings ruri pakati mudunhu reBaltimore zuva rimwe chete vavaishanda navo vapa ruremekedzo rwavo kudare reUS Capitol uko mutumbi wavo wakamboendeswa. Gurukota runoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanasikana vasati vabva zera vari kuita pamuviri wobva vamanikidzwa kusiyira chikoro panzira. Gore rapera chete vanasikana vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevasere vanonzi vakasiya chikoro nenyaya yekuti vainge vaita pamuviri. Pavanasikana ava vana mazana mana negumi nemumwe chete vanonzi vaive vachiri kupuraimari. Nezuro hurumende yakabatana nemamwe masangano eUnited Nations vakaparura urongwa hwekudzidzisa vanasikana nevabereki nezvedambudziko iri pamakomo Primary School uko mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vaive varivo munyarikani. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaMavhima.
Chirongwa chatakaparura Blessing chirongwa chekuti tibatane isu vehurumende pamwe chete neve UN family vachirepresentwa zvakanyanyisa neUNESCO, asi tati nemamasangano anoita sana Plan International akanga aripo, Swedish government yakanga iri represented as well. Chirongwa ndechekuti dai tadzidzisa vana vachiri muchikoro kuti varege zvinoita kuti vazopedzisira vave nenhumbu, zvinoita kuti vazopedzisira vave vana mai nana baba nguva isina kukwana, nekuti zvinokanganisa fundo yavo, zvozokanganisa remangwana ravo, zvozokanganisa nyika yese nepamusana pekuti kana even mwana one akatadza kuenda kuchikoro nepamusana pekuti ave baba kana mai, zvinoreva kuti nyika yatorasikirwa ipapo. Nyaya yenhumbu yanga ichinyanya kukanganisa vana vechisikana kudarika vana vechikomana. Vaigona kuti vana vari muform 3 vese voita mwana uyu musikana obva atonzi chirega chikoro, uyu mukomana anogona kuenderera mberi nechikoro, dzimwe nguva achitozoramba futi musikana waakaitisa nhumbu iye abudirira asi musikana asara kumashure.
Ko vabereki munenge muchishandawo sei navo ipapapo?
Tave ne donzo kuzvikoro rinonzi guidance and counseling. Iroro donzo rinoita kuti maticha guidance and counseling panenge pachikodzera vazokwanisa kutaura nevabereki vevana vavanoona kuti vava kupinda kudenja.
Gurukota razvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunari muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Kune nhengo dzebato riri kutonga muSouth Africa reANC dzinopfuura zana dzabatana nenhengo dzezano PF mukuratidzira nhasi pamizinda yeAmerica neesangano reEuropean Union kusafara kwadzo nezvirango zvakatemerwa nyika yeZimbabwe. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Vange vachiratidzira ava vange vachishora zvikuru hurumende yeAmerica nesangano reEU pamwe nekupa kurudziro yekuti zvirango izvi zvibviswe. Mutauriri webato rezanu PF vaKenneth Mandaza vaudza Studio 7 kuti vaneta nezviri kuitwa neAmerica.
Ripano nhasi kuti tiratidzire kune vanhu veAmerica kuti izvo masanctions akatemerwa nyika yeZimbabwe anofanirwa kubvisa aifanirwa kunge aripo zvachose, nekuti hakuna chikonzero chinoita kuti anga aripo. Saka nhasi taungana pano neve South Africa neve kuZimbabwe kuti tita America inzwai izvi revanhu riri kuti masanctions ngaabviswe.
VaMandaza vanoti nyika yeZimbabwe yakatemerwa zvirango nekuda kwekuti mhuri yayo yakange yatora ivhu kubva kuvachena.
Argument yavanoisa yekuti mahuman rights abuses, dai vakanga vaimposa masanctions aya before 2000 tatanga kutora minda, dai tanga tati isvo vanotarisa vachinzwira vana veZimbabwe. Asi nepamusana pekuti vakaisa masanctions aya mushure mekunge tatora minda yedu, tinoona chikonzero chavo chisiri chekuti izvo vanonzwira tsitsi vana veZimbabwe kutambura kwavanoita. Kana vaine dii rekuti vanonzwira tsitsi maZimbabweans, ngavabvise masanctions.
Amai Mata Shumba, nhengo yeCoalition Against Sanctions on Zimbabwe, vashorawo kutemerwa kwezvirango izvi. Asi mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanoti kurudziro yeSADC inoratidza kuti sangano iri harisi kunzwisisa nezviri kuitika muZimbabwe. Dr. Mukonza vaenderera mberi vachiti dambudziko rakatarisana neZimbabwe harisiri kukonzerwa nezvirango asi nematongero ebato reZANU-PF. Mutauriri wesangano reMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Ntsingo vanoti nhasi zvazobuda pachena kuti SADC ibazi reZANU-PF. VaNtsingo vanoti ZANU-PF inofanira kutanga yagadzirisa uori huri kuitwa nevatungamiriri vayo kubva kumusoro kusvika pasi. VaNtsingo vakurudzira sangano reSADC kuti risave nedivi rarakarerekera mukugadzirisa dambudziko rakatarisana neZimbabwe. Asi mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa zvikuru kusafamba zvakanaka kwenyika dzayakavakidzana nayo. VaHamadziripi vanovimba kuti EU nehurumende yeAmerica ichateerera kushungurudzika kwenyika dzemuSADC pamwe nemhuri dzayo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muPretoria, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chakadaro kuLondon kuBritain zvimwe zvizvaro zveZimbabwe zvaratidzira pamuzinda weTanzania zvichishora nyika dzemuSADC nekuda kutsigira hurumende yeZimbabwe yazvinoti iri kutyora kodzero dzevanhu. Zvizvaro zveZimbabwe izvi zvati zvirango zvinofanira kubviswa kana Zimbabwe yave kuremekedza kodzero dzevanhu. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekufora kwaitwa nhasi muZimbabwe nekunze kuchitungamirwa nehurumende yeZimbabwe pamwe neSADC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. vanhu vashoma pane vanga vachitarisirwa ndovaratidzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika zvibviswe. Vatafadzwa Hilton Tamangani avanonzi vakaitwa kafira mberi nemapurisa muHarare varadzikwa kwamurehwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Sandikile Musanga.
Soku hizika disenda baku VOA Ndebele.